Taura Studio 7, apo vashanyira nzvimbo yemba renhasi, vachamisa vati hapana utsinye unodarika kuvhara musika wemupedzanhamo. Vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi-chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane.
Saka vanhu vari kutambudzika, havana mari dzeChristmas, havana pekugara kuri kunaya. Matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu, vane vana vadiki, vari kurwara chembere. Vari kuisirwa matiyegasi, vanomwa mapirizi eTB. Tane purobhulemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuuya kutengesera mberi yamune dzimba dzedu. Maketi isingashandi. Saka tatichikumbira kuti maketi ngaichivhurwa soon as possible.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvematongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu usavhurwe.
Market international market. Chirarova Zambia, anobva Mozambique, anotenderwa kupinda market. Saka tiri kuonesa kuti market ihuru.
Vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa, vachiti nzara haineni kuti unotsigira bato ripi. Vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu. Mbuya Gertrude Matsvai vasvora kuita kwemapurisa uku.
Muno mutunhu rinoremba reseveni tatambudzwa. Unoita kunge wakaenda kunze kwenyika kunoroja. Madzimai hatisi kutyiwa, tiri kuseshwa mazamo kuti mune mari kana ukaona ifoni votora. Zvinokodzera here kuti mukadzi womunhu anokatwa zamo rake propati yeumwe munhu?
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Kanzuru yeHarare inotiwo musika uyu unofanira kuzvichakadai. Studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mirizhonga pamupedzanhamo zvichitevera kushanya kwaita vachamisa. Vachamisa vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matanho avari kutora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.